Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishisepe nyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 16 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu 43 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro, uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. MuAmerica vanhu 1,000,000 vobatwa nechirwere ichi mumazuva matanhatu adarika. Batore MDC rochenura sachigaro waro wemadzimai kuulawayo amai tendai masocha pakupambwa kwavatawanda mucheiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Hurumende yoita musangano wakakosha zvikuru nevashande vayo vari kurangwa mabasa nenyaya dzemari yemihoro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vanenge vakatenda kekutanga kuti mutungamiri webato remaDemocrats vaJoe Biden ndova kakunda musarudzo dzemusi wa 3 mbudzi, kunyanga hawo vari kuti havasi kutambira zvakabuda musarudzo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu 43 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vose havana nhoroondo yekubuda munyika. Izvi zvinoreva kuti vanhu zviuru zvisere nemazana masere ane 20 nevapfumbamwe kana kuti 8,829 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna kurume. Vanhu vapora kusvika pari zvino vave zviuru zvisere nemapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 8,096. Vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vachiri 259 kana kuti 257. Vanhu vari kurwara pari zvino 496 kana kuti 476. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika 1,000,000 nezviuru 500,000 kana kuti 1.9 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru 49 zvine 395 kana kuti 47,375 vapora vachidarika 1,000,000 nezviuru 600,000 kana kuti 1.6 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose wadarika 1,054,000 kana kuti 54 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawanda kudarika vamwe vose vabatwa nekufa nechirwere ichi. Mumazuva matanhatu adarika, vanhu 1,000,000 vabatwa nechirwere ichi muAmerica. Vafa muAmerica chete vanodarika zviuru 246,000 kana kuti 246,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni 11 kana kuti 11 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika 1,000,000 nezviuru 500,000 kana kuti 1.9 million. Asi vapora vachidarikawo 335,000 kana kuti 35 million. Bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance rachenura sachigaro waro wemadzimai mubulawayo amai tendai masocha Ava inge vachipomerwa mhosva yekuti vane chekuita nekupambwa kwavatawanda mucheiwa nevanofungidzirwa kuti vasori muna chikunguru. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaume Harare nhasi, vaJameson Timba avo vanga vari munyori mukomiti yakaumbwa nebato iri kuongorora mai masocha, vachitsvakiridzo yavakaita yakavachenura.
Patakaongorora zvese zvatakapuwa, angava madokumenti nemawitness statements akaitwa nevanhu vatakataura navo mune zvese izvi, vakatiwo mastatement iyo ari kuratidza kuti hapana chiri kuratidza kuti amai masocha vakanga vaine nechekuita nekubatwa kwakaitwa Tawanda Mucheiwa.
Vatiwo komiti yavo yakaitawo hurukuro nemagweta vamucheiwa apo vaiita tsvagiridzo dzavo.
Vamucheiwa sekuziva kwamunoita havamo munyika, vari kutori kuchipatara kunze kwenyika izvozvo. Vati takakurukura nemagweta avo.
Asi gweta ravamucheiwa vanxovan Stole vaudza Studio 7 parunhare kuti havana zvavakakurukura nekomiti iyi, vachiti vakavaudza pachena kuti vamucheiwa vanga vasina kuvapa basa rekuti vavamiririre panyaya yetsvakurudzwa iyi.
Vakauya kwandiri segweta, saka ini handisina kupiwa mvumo naTawanda kuti nditaure navo, futi vaida kuti vazive kuti iye Tawanda ari kupi. Saka zvainetsa ndezvekuti kwaari hakufaniri kuzikana sezvo ari munhu ari kutyira upenyu hwake.
Vamucheiwa vanonzi pavakapambwa vaive mumota imwe chete namai masocha avo vakazoregedzwa mushure mekumbosungwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vatiwo zvakakosha kuti kana pane vezvematongerwo enyika vanenge vapomerwa mabasa akaipa vaongororwe zvinenge zvabuda muongororo zvoziviswa.
Saka zvaitwa zvinokurudzirawo vamwe mamwe mapato ezvematongerwo enyika kuti vave vanomira nechokwadi.
Kunyangwe paine vhidhiyo yezvekupambwa kwavamucheiwa, mapurisa haana kana wati asunga kusvika pari zvino, zvinova zvinhu zviri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu. Motikari yakapamba mucheiwa ndeyekambani yeimbala kaRendal, iyo iri kuti iri kushanda nemapurisa kuti pazivikanwe ainge ahaya motikari iyi panguva iyi, asi kusvika pari zvino hapana chabuda, kunyange zvazvo dare rakati kambani iyi iunze mapepa kudare nezvemunhu uyu. Hosi yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu yeUnited Nations Office of the High Commissioner for Human Rights inoti vanhu makumi mana nevapfumbamwe vakapambwa muZimbabwe muna 2019, asi hapana kana munhu mumwe chete akasungwa. Mhinduro yehurumende kazhinji ndeyekuti vanhu vanonyepedzera kuti vapambwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vashandi vehurumende nhasi vabvuma kutambira zvikamu makumi mana nechimwe kubva muzana zvemari dzawedzerwa nehurumende pamihoro yavo, zvichitevera musangano weNational Joint Negotiating Council waitwa nhasi muHarare pakati pevamiriri vemapoka maviri aya. Hurumende svondo rapera yakaisa patafura zvikamu makumi mana kubva muzana, asi vashandi vakaramba kuzvitambira kunyange hazvo hurumende ichiti yakapa vashandi vayo. Mari itsvai inonzi ichasiya mushandi wepasi ave kutambira madhora zviuru gumi nezvina zvine mazana mashanu kana kuti 14,500 RTGS pamwedzi, kuchitiwo murayiridzi wepasi anenge otarisirwa kutambira mari iri pamusoro pemadhora emunyika zviuru gumi nezvipfumbamwe nemazana mashanu pamwedzi. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavima vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano wanhasi, tabata munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga.
Musangano waitwa nhasi wafamba zvakanaka. Tazokwanisa kutenderana nehurumende kuti ienderere mberi nokubhadhara 41% yetotal package yandaitwa vane vashandi. Kana tichiti total package tiri kutaura basic salary, transport allowance, housing allowance, special civil service allowance neimwe yatinoti representation allowance yavamwe vanenge vari pamadiresi nepamusoro kuti vanenge vachisupervisa vanhu. Saka tatu wano kwanza kupatara. Havo with effect from mswa 1 November. Then kazo tendra na wutu vaja patara bonus. Kutanga mwezi uyo uno wa November. Vaja patara vamwe. Muna December wazo patara vamwe.
Tereke wangada uzo kuti mtsauko wa mazu unyanyoona wakakosha nde upi tichona watu maira mba shikamu makumimana kubamuzana 40% yaka mengejiswa ene urumendi
41% ii ya tiri kutaura ilipa msoto pe 40% ya taka mboramba saka kiko jino mshatu we paspasu we murumendi unenga wakua na umarino kuna kushika kuma 14,500 shikwira saka daru kushika kuma 22 kurewa kuti iko zvinezvi chero takatarira mumariyo kuAmerica yeMajus dollar tinoona kuti mari yacho inenge yati kukumukewo kudarika yatakambenge tambokonana nezvayo
takanzwa hurumende ichitaura pamusoro pevarairidzi vari kurama mabasa kuti havasikuzowana mihoro yavo nemabonus imwe nyaya yematauro here uye yagadziriswa here
hatina zvedu kuzonyanya kuitaura zvakasimba simba asi taipinza kudare tikati aiwa vanhu vanga vasingakwanisi kuuya kumabasa not kuti vanga vachirama mabasa
munoona here nhengo dzenyu dzese dzichizotambira mari kana kutambira danho ramaita iroro
seapex kazo takaita musangano vanhu vakatiudza zvavanoda kuti zviitike asi zvinosiyana nokuti kune matita mamwewo asiri muapex kazo vanogona kuzviona neimwe nzira yatisiri kuona nayo isu
Vanga vari munyori mukuru weApex Council vaDeputy Dzatsunga vari parunare muHarare neStudio 7. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vanoti sesangano havanei nemari dziri kunzi dzawedzekwa nehurumende idzi.
Hurumende yedu iri kuita matambudziko mairi airi kuita zvekutanga nderekutadza kuziva kuti kana mari yevashandi vachipiwa vanoita nhaurirano naemployer wavo anovapa mari haipomuke yaburitsa mari muhomwe mayo yodeedzera kunyika rose kuti tazopa vashandi vedu mari yakati ivo vashandi vacho vasati vatomboziva kuti imari uye vaipiwei chepiri hurumende yedu inokanganwa kuti yakatyora chibvumirano chedu chatakaita chemasalaries $520 yakamuka yabiwa asi mushandirwa akungomuramba uchiuya kubasa zvisinga kupe mari yako saka masvika ese atonzwa kwakandwa 40 kwakandwa 41% hatinei nawo haienderane nedambudziko riripo nyaya ingoripo ndeye kuti ngatidzorere mari yedu payanga iri nyaya iripo ndeye kuti ngatidzidzire kutaurirana semushandi shandiri hurumende yedu izozivawo kuti sati silver slaves ayo imawekers ane marights awo anakutarwa museken 65 constitution yezimbabwe
vanga vari mutungamiri weATUZ waObet Masaraure vari muHarare Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump neZuro vanenge vakatenda kekutanga kuti mutungamiri webato remaDemocrats vaJoe Biden ndovakakunda musarudzo dzemusi wa3 mbudzi kunyange havo vari kuti havasi kutambira zvakabuda musarudzo. VaTrump vakanyora mashoko avo paTwitter asi hapana kana umbowo hwavari kupa hwekuti sei vari kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Kunyangwe vaTrump vakaendesa nyaya dzimwe kumatare edzimhosva vachiti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka, zhinji dzacho dzakaraswa nematare nenyaya yekushaya umbowo. Vari kutungamira mabasa muhurumende iri kuuya yavaBiden vaRon Klain vanoti zviri kutaurwa navaTrump hazvina nematuro ose uye hazvikanganise vaBiden kutungamira nyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Gadziro Gwekwerere.
Maonero angu zvinopa confusion kuruzhinji rwakatarisa from inside the USA. Zvikupawo confusion yakatonyanyisa kunyika dzichiri kubudirira. Dzinenge dzakatarisira kudzidza zvidzidzo zvemafambisirwo anoitwa hurumende namatongerwo enyika. Asi zvekare ndinoonawo futi zvichititaridza unhu hwevanhu.
Takamira ipapo zvinorevei panyaya yeutongi hwejechetere uyezve nezvekufambiswa kwesarudzo dzakachena? Tichiona kuti mamwe mapazi emuno muAmerica vari kuti hapana sarudzo dzakabiridzirwa.
Maonero angu ndeyekuti zvino pato mwenzaniso wakaipa, chimiro chakaipa kunyika ino yeAmerica. kita sokuti hapana utongi wejekerere kita sokuti pane utongi wokumbunyikizana noujanyiriri asi zvekare ndakatarisa rimwe divi vanhu vanogona kungonanga pamutungamiriri wacho anenge achikonzeresa kongoona sokuti pachirungu ndeyai vanenge vachiti denial phase nokuti asati zvanyatsogamuchirika handiti munoziva kuti chero munhu utoti warasikirwa nechinhu chaunoda kana kuti munhu ashaya unomboita chinguva chokuti unoita sewakabatwa nedzikirira then wozobendunikoona kuti ichi ndo chokwadi chaicho
saka munoona pane zvichasanduka here mukupindana kwenguva tichiona kuti ivo vaJoe Biden vemadhemokrasi vanofanira kutora matombo gore rinouya munandira
handioni kuti pane zvinganyanyoshanduka hangu ndichiona marongerwo akaita mutemo yemuno munyika nemafambisirwo anoitwa zvunhu dai dziri nyika dzakaita sokwedu kwatinobvako kungoti vanhu vanongotonga nedemo vongombunyikidza vachienda mberi zvaigona kubudirira asi muno muamerica ndinongoona kuti vachatotsveta zvavo masimba iwavo kanaka
vanga vari vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Gadziro Gwekwerere vachitaura parunhare naMavelas Mushanganya wewe Studio 7 vari kuFlorida muno muAmerica. Bazi rehurumende rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika nhasi raudza paramende kuti rakagadzirira kuvhura mabhodha zvichitevera kuvharwa kwaakaitwa nekuda kwedenda reCOVID-19 asi rati rinoda michina yechizvino-zvino kuti rikwanise kuita basa raro nemazvo. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvemukati nekudzivirirwa kwenyika maererano negadziriro dzekuvhura mabhodha dzavari kuita, mukuru webazi iri reimmigration department amai Respect Gono vati gadziriro dzavo dziri kufamba zvakanaka. Vati vachangobva kuita musangano kumasvingo nebazi reInternational Organization for Migration apo vakazeya gadziriro dzekuvhura mabhodha.
Takazeya hunhu hwekuvhura mabhodha uye takaudza vakuru vemabhodha ese munyika kuti vagadzirire kuvhurwa kwemabhodha uko kuchaitwa muzvidimbu. Tinofara kuti urongwa uhu huri kufamba zvakanaka.
Vati uwandu hwevanhu vaipinda munyika vachishandisa nzira dzisiri pamutemo hwakakwira zvakanyanya panguva yekuvharwa kwemabhodha uye vanofunga kuti huchaderera pachavhurwa mabhodha kutanga kwazviita. Amai Gono vati chichemo chavo chikuru pari zvino ndechekuti michina yavari kushandisa pasi peborder management system yasakara zvekuti vanotora nguva yakareba kugadzira mavhiza nemamwe magwaro anenge achishandiswa nevanhu vanenge vachipinda nekubuda munyika. Vatiwo pari zvino mishina yavo haikwanisi kuona kana munhu achishandisa magwaro emanyepo, izvo zvinoita kuti mbavha nevamwe vanhu vasingakodzeri vapinde munyika. Amai Gono vati vanoda mishina inoita kuti bazi ravo ribatanidzwe nemamwe mapazi ehurumende akaita seZRP, Zimura nemakambani endege dzinopinda nekubuda munyika. Vachiti izvi zvinoita kuti vakwanise kubata vanhu vasingakodzeri kupinda kana kubuda munyika. Vati vanofara kuti hurumende yave kutsvaga imwe kambani ichavaisira michina mitsva pasi pechirongwa chavo cheintegrated online border management system mushure mekumiswa basa kwekambani yavaishanda nayo yeAfrosoft. Vatiwo vari kuchinja vashandi vavo nzvimbo dzekushandira senzira yekudzivira uori uhwo hunoitika kana munhu akashandira panzvimbo kwenguva yakareba. Asi mumiri weBuyera South vaJoseph Chinotimba vati vashandi vanenge vachiita uori havafaniri kunge vachichinjwa nzvimbo dzekushandira nekuti vanoramba vachiita uori. Asi amai Gono vati vese vanoita zveuori vanorangwa nenzira dzakasiyana siyana dzakaita sekudzingwa basa. Zimbabwe yakavhara mabhodha ayo ese muna Kubvumbi uye pari zvino yakavhura nhandare dzendege dzeHarare, Bulawayo neVictoria Falls. Mabhodha akaita seBaybridge, Plumtree, Forbes nemamwe ari kuvhurwa kumunhu wese kutanga kwazvita. Gweta rebazi iri vaProsper Kamparami vaudzawo komiti kuti zvinhu zvifambe pamaboda panofanira kuve nekujidzana kwakanaka pakati peimmigration department nemamwe mapazi ehurumende. Vatiwo panofanira kuva nekujidzana pakati penyika dzemusadic kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Vatiwo semuenzaniso dzimwe nyika musadic dzakavhara maboda uye dzimwe dzakavhura, vachiti matanho aya anofanira kutorwa paita kutaurirana pakati penyika dzine maboda akafanana. Immigration department ine nzvimbo makumi matatu nembiri dzinopinda nekubuda nevanhu uye ine urongwa hwekuvhura dzimwe nzvimbo dzinopinda nevanhu. Bait Bridge ndiyo nzvimbo inopinda nekubuda nevanhu vakawanda kudarika nzvimbo dzese mudunhu reSadic.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wemitambo yemaOlympics vaThomas Bach vanoti vane chivimbo chekuti vanhu vachagumiswa kupinda munhandare dzakasiyana siyana kuti vaone mitambo yemaOlympics kana vabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Mitambo iyi iri kutarisirwa kuitwa muna Chikunguru muJapan mushure mekumbosendekwa parutivi gore rapera nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaBach vanoti vachaita zvose zvavanogona kuona kuti chirwere cheCOVID ichi hachipararire kumakundano aya. Asi vanhu vakawanda muJapan havasi kufara nenyaya yekuti mitambo iyi iitirwe munyika iyi. Vanga vachimbotungamira nyika yePeru vaManuel Merino vasiya basa mushure mekutungamira nyika kwemazuva mashanu chete. Izvi zvakakuti vanhu vapemberere muguta guru renyika iyi reLima. Vanhu vakatanga kuratidzira mushure mekunge dare reparamende rabvisa pachigaro mutungamiri wenyika iyi vaMartine Vizakara svondo rapera. VaMerino vakanzi vasiye basa mushure mekunge vanhu vaviri vairatidzira murunyararo vaurayiwa nemapurisa. Sarudzo munyika iyi dziri kutarisirwa muna kugumbi gore rinouya. Vanoshandisa mishonga yechivanhu mukurapa vanoti uwandu hwevanhu vari kutsvaga mishonga yakadai iri kukwira sezvo vanhu vari kupana zvirwere zvepabonde. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanotengesa mishonga yechivanhu muguta reHarare vaobheka svinge vanoti vanhu vakawanda vanouya kwavari vachitsvaga mishonga yechivanhu uye vamwe vacho vachiti vakatomborapwa kuzvipatara asi havana kupora.
Mose vanhu vatiri kusangana navo vari kuya kuno kuvanhu vanenge vatombobva kuchipatara, achiti kana kutindani 2 times kana 3 times tichienda kuchipatara ndiri kutenga mapiritsi kana ndiri kutenga mishonga yandiri kutenga ndoshandisa zvobva zvabva at a certain period then nokufamba kwenguva zviri kuzoita apf.
Vanomirira kodzero dzevanhu vanorwara nematenda ekutapuriranwa vaEmmanuel Gasa vanoti bumbiro remutemo yenyika rinoti munhu wese ane kodzero yeutano, asi kodzero iyoyo hapana, ndokusaka vanhu vave kuenda kunana godobori kunorapwa.
Takatarisana nebumbiro remutemo yenyika rinotitaurira iro kuti chitsauko 76 checonstitution chinoti munhu wese ane kodzero yeutano, but kodzero iyayi hatina zvatiri kuona. Saka vanhu vazhinji vari kuti havagoni kunonotswa kuti vagoni kubatsirwa pachena, saka vaakuti rega tiende yedu kuti kumaheads kutraditional medicine.
Vakavamba sangano dzvene revapostori uye vari zvakare nhengo yeZimbabwe National Practitioners Association Bishop Cuthbert Nyaruvenda vanoti vari kusangana nevanhu vanodarika gumi pazuva vachitsvaga rubatsiro rwekurapwa zvirwere zvepabonde nemushonga yechivanhu.
Pedei pasejari pangu panouya vanhu more than 10 nenyaya yekuti panguva yelockdown zvinhu zvanga zvakaoma, vanhu mazvipatara zvanga zvichitandanisana nenyaya kuuraya vanhu vane coronavirus. Saka vazhinji vakumhanyira kun'anga nekuti ndokwakachipa. N'anga dzinongotora zvese zvese, auya nehuku, auya nembudzi, achirapa munhu achipora.
Asi Bishop Nyaruvenda vanoti vanokurudzira vanhu ava kuti vaende kuzvipatara kana kumakiriniki kuitira kuti vanobaiwa majekiseni kuitira kuti huturu hwechirwere chavanenge vainacho huparadzwe zvachose.
Tinokurudzira kuti munhu akashandisa maherbs edu tomuti ochienda kuchipatara agone kunobaiwa mainjection, but mishonga yatinopa isusu mainjection chaiwo.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Chidodziva Chikwari vanoti chokurapwa nemishonga yechivanhu hazvina kunaka nokuti mishonga iyi inokwanisa kuvhiringidza utano hwemunhu.
Kushanda kwawo kuti unoshanda sei, kuti unotora wakawanda sei kuti usave uchizvikuwadza mwiri wako, uye zvekuti unonyatsoshanda here kurapa STI iyoyo hatizive. So obviously pane risk yekuti ukatora mushonga iwowo unogona kutadza kurapa chirwere chaunacho, uyezve unogona kukonzeresa iwo maside effects kana kutokukanganisa in the process. Pama STI kana iwewo ukawanikwa une STI, chakakosha ndechekuti munhu wauri kusangana naye ave anorapwawo, nekuti ukaramba uchirara nemunhu anayo STI inyangwe iwo wakarapwa unogona kuibatira zvekare.
Imwe nyanzvi yeutano Dr. Josepha Chiripanyenga vanoti vari kuonawo vana vechikoro vakawanda vanodzidza kumayunivhesiti akasiyana siyana vanoya kuzorapwa zvirwere zvepabonde. Zvirwere izvi zvinosanganisira HIV, gonorrhea, chlamydia, chancroid neherpes. Kunyangwe hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezveutano sangano reUNAIDS rinoti Zimbabwe ine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru vane utachiwana hweHIV. Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira veruzhinji kuti vashandise makondomu kana vava kuita zvepabonde senzira yekuderedza kutapuriranwa kwezvirwere zvepabonde. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, Zimbabwe nhasi yaita mangange neAlgeria 2-2 mumakundano eAfcon mumutambo watambirwa munhandare yeNational Sports Stadium muHarare. Zimbabwe yatombotanga yakadyiwa 2-0 mushure mezvibodzwa zvanwiswa naAndy Delort naRiyad Mahrez. Vanwisa zvibodzwa zveZimbabwe ndiKnowledge Musona naPrince Dube. Nyika mbiri idzi dziri muGroup H, Algeria iri pamusoro nemapoints 10, Zimbabwe iine mashanu, Zambia iine matatu uye Botswana iine point imwe chete.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Kubararira kwechirwere cheCOVID-19 uye sarudzo dzemutungamiri wenyika muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu 43 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Bato reMDC Alliance richenura sachigaro waro wemadzimai kubulawayo amai Tendai Masocha pakupambwa kwavatawanda muchehiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Hurumende yoita musangano wakakosha zvikuru nevashandi wayo apo vawirirana panyaya dzemihoro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vanenge vakatenda kekutanga kuti mutungamiri webato redemswa Joe Biden ndo vakakunda musarudzo demswa 3 mbudzi kunyanga avo vari kuti havasi kutambira zvakabuda musarudzo idzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA ndepa.